Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri mbudzi 1 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yeah, but I can tell you right now kuti emergency applications will be filed shortly, challenging mutemo iyoyo.
Mamwe magweta anoti ave kugadzirira kuenda kumatare kunopikisa mutemo wakadzikwa nemutungamiri wenyika wekuti RBZ ichiparure mabond notes.
Mutemo inaita kuti varidzi venyika vafume, ndiyo mutemo yatofungidzira kuti kana tiri vanhu vane pfungwa zvokuenda mberi, ndiyo mutemo yakanakira vanhu.
Nhasi tiri kutaura nenhengo dzezanu PF nezvemitemo yakadzikwa mudare reparamende kubva muna 1980. Zesine inoita musangano wekuziya mitemo yesarudzo. Mamite Warriors otatarika kuwana mari yekuenda kumakwikwi eAfrica Women's Championships kuCameroon. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu chatinotarisa matengero ari kuita bato rezanu PF, tiri kutarisa zviri kuitwa nebato iri mudare reparamende. Bato rezanu PF ndiro rakakunda musarudzo dzemutungamiri wehurumende neparamende idzi dzakaitwa muna 1980, zvichitevera hondo yerusununguko, uye kubvira ipapo kusvika pari zvino ndiro riri kutonga. Zanu PF yakazongokundwa musarudzo neMDC muna 2008, asi musarudzo dzakatevera muna 2013 Zanu yakakunda zvakare. Komitemo iri kudzikwa neZanu PF yabatsira nyika here? Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Basa reparamende kudzika mitemo munyika, uye kunyange hazvo paine kugunununa kubva kune vamwe kuti mimwe mitemo yenyika inodzvinyirira nekumbunyikidza vanhu, nhengo dzebato riri kutonga reZanu PF dzinoti bato radzo rakashandisa simba raro reuwandu hwaro muparamende kudzika mitemo yakasunungura veruzhinji kubva kuudzvanyiriri. Vanokokera bato iri mudare reparamende kana kuti Chief Whip vaLove More Matuke vanoti mitemo yakaita seyekuendesa upfumi kuvatema mitemo yakanaka chose.
Mitemo inoita kuti varidzi venyika vafume, ndiyo mutemo yatofungidzira kuti kana tiri vanhu vane pfungwa zvokuenda mberi, ndiyo mutemo yakanakira vanhu.
Asi vamwe vanoti nyaya yeuori yapa kuti vashaye chinobudirira, asi vamatuke vanoti bato ravo harikurudzire uori.
Ingatova muchetura kana kuti poison, hatisi kukurudzira nyaya dzeuori.
Asi vamwe vanoti mitemo yakaita sePublic Order and Security Act haina kusiyana nemutemo wainge uriko munguva yeRhodesia, Well and Order Maintenance Act. Izvi zvinonzi zvakafananawo nemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Mitemo iyi inonzi nevamwe inodzvinyirira vanhu. Bato reZanu PF riri kuda kudzika mumwe mutemo wekusora unonzi Cybercrime Bill. Mutemo uyu unonzi nemamwe magweta wakatorwa kubva kuLesotho. Asi gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupa mandowanzira vanoti vanhu vanotaura izvi havasi kunyatsonzwisisa.
Izvozvo manyepo kusaziva. Nyaya iripo ndoyokuti kutorina magwaro akaitwa neITU achikurudzira SADC kuti ishande iri pamwepo kakugadzira mitemo yecyber seyataa kugadzira muno. Saka mtemo yoyo mchaona kuti urikufanana nemtemo uri kuZambia, uri kuNamibia, uri kuBotswana. Ava vanoti anzi takakopa kusaziva.
Vamatuki vanotiwo mimwe mitemo inenge ichingoshorwa ZANU PF, mitemo inenge yatendranwa nemapato ose ari mudare reparamende. Vaimbokokera bato rezanu PF mudare reparamende uye vaive gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu varugare gumbo, vanotendrana navamatuke asi vachitenda kuti pachine basa kugadzirisa mitemo kuti ienderane nebumbiro idzva remutemo wakatambirwa muna 2013.
Mitemo iri kugadzirwa iko zvino haisiri yezanu PF, mitemo yeZimbabwe yakaitwa namapato akabatana ese ezanu PF, MDCT neimwe yokwana Welshman yai. Zvatakabvumidzana pabumbiro iroro ratakaita, zvakawanda zvacho hazvisati zvapera kugadziridzwa.
Nhengo yeZANU PF vaMartin Dina vachimirira Mazoe North mudare National Assembly, zvakare vari gurukota redunhu reMashonaland and Central, vanoti bato ravo rakashandisa uwandu hwaro mudare iri kusandura mitemo yakawanda yaidzvanyira veruzhinji munyika. Kutanga kuma1980 nyika ichangowana kuzvitonga kuzere.
Wokutanga mutemo unonzi Legal Age of Majority Act wairambidza vakadzi nevarume ngo vakabatana vari panzvimbo imwe chete. It was the greatest empowerment for vanhu vedu kunyanya madzimai.
Vaimbova gurukota uye vari nhengo yeCentral Committee yeZANU PF vaPaul Mangwana vanoti bato ravo rakadzika mitemo yakanaka muparamende dzavaitonga. Vanoti semienzaniso, paramende nehurumende yeZANU PF yakadzika mitemo yakasimudza dzidzo munyika. Vamangwana vanotiwo vakadzika mitemo yakasimudzira mabasa eutano munyika.
Education Act yakakonzeresa kuti kuwandwe kufunda. Generally vane muZimbabwe vakafunda chibva nekodzero dzakachiswa mutemo neZANU PF. Health Act wade zvipatara kwese kwese Zimbabwe yese, muwadi yoga yoga muZimbabwe mune kliniki irimo, zvakaitwa neZANU PF.
Vamangwana vanoendera mberi vachiti paramende dzeZANU PF dzakagadzirawo mutemo wokuenzanisa mikana pakati pevarume nevanhukadzi mumabasa, pamwe nekupa veruzhinji masimba munyaya dzeupfumi nemabhizimisi.
Vapa Land Acquisition Act, Indigenization Act, zvese zvakaitwa neZANU PF kuti vana veZimbabwe vadye upfumi hwavo, vadye nhaka yavo.
Vamangwana vanoti basa guru rakaitwa neparamende kunyora bumbiro idzva remutemo wenyika iro rakatanga kushanda muna 2013. Asi vadina vanoti paramende yeZANU PF ichine basa guru rekugadzirisa mutemo wenyika kuti utevedzere zvido zvevanhu. Kunze kwemutemo, hurumende yeZANU PF inoti yakaitawo zvirongwa zvakawanda zvainge zvakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika, uye zvimwe zvirongwa zvacho hazvina kubudirira sezvo zvakatosiya vanhu vari varombo. Vamangwana vanobvuma kuti zvirongwa izvi zvakaita seEconomic Structural Adjustment Program kana kuti ESAP hazvina kubudirira nekuti hurumende yavo yaida rubatsiro rwemari kubva kumasangano akaita seIMF neWorld Bank.
Takatichida mari yokunze topuwa mitemo yekuti ironga yeupfumi hwenyu makadai makadai makadai, totevedzera tichida zvinotibetsera zvoripinza muchoni.
ZANU PF yange iri kutungamira hurumende neparamende kubva muna 1980 kusiya kwemuna 2008 kusvika muna 2013, apo yakakundwa musarudzo dzeparamende neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Nekuda kwekusawirirana nemhirizhonga pakazoumbwa hurumende yemubatanidzwa, asi mushure mesarudzo dza 2013 ZANU PF yave nenhengo dzakawanda zvekuti inogona kuvandudza mitemo pasina anoivhiringidza. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanobvumirana nenhengo dzeZANU PF kuti pane mimwe mitemo yakadzikwa neparamende nehurumende yeZANU PF, asi vanoti chinangwa change chisiri chekubatsira vazhinji asi chekuda kuchengetedza masimba kwenhengo dzebato iri. Semuenzaniso vanoti mutemo wokubvisa zvigaro makumi maviri zvainge zvasiyirwa varungu muparamende wainge wakanaka chose, uye mutemo wokutora minda kuvachena waive nechinangwa chakanaka, asi vanoti mutemo wokutora minda uyu hauna kuzotevedzwa sezvainge zvakatarisirwa neveruzhinji.
Hongu zvanga zvisina kukodzera kuti vhuro muno munyika rirambe rine vashoma vachena. Asi muchaona kuti kuitwa kwazvakaitwa hakusi kuya kunoita kuti nyika ienderere mberi. Pane vashoma vakazotora mapurazi akawanda.
Vanoenderera mberi vachiti kunyange mutemo wedzidzo weEducation Act wange wakanaka chose uye wakambotevedzwa mumakore ekuma 1980 nekuma 1990, pari zvino mutemo iyi haichatevedzwa Izvo zvavekuita kuti veruzhinji vatadze kuenda kuchikoro zvikuru sei zvikoro zvepamusoro.
Hongu zvanopiefu mutemo uyo wakaita kuti dzidzo muno munyika ive nekakusununguka kweka nguvana. Regai titaure ndichidaro. Because muchaona kuti vanhu vakaona dzidzo asi izvozvi zvava kunetsa kuti vanhu vawane dzidzo.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti havaoni mitemo yakanaka yakadzikwa neparamende yeZANU-PF zvikuru sei kubva muna 2000 vachiti ndipo pakatanga kurukwa mitemo yaidzvinyira vanhu zvakanyanya. Vanoti mitemo iyi inosanganisira IPA, POSA ne Criminal Law Codification Reform Act.
Mitemo yavakaita yakaita sana POSA nana IPA inodzvanyira vanhu kuti vasakwanise kunge vachiungana uye kuti vatori venhau vasange vachikwanisa kuita basa ravo zvakanaka.
Imwe nengo yeparamende yebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaWalsh Mincube amai Priscilla Misahirambwe Mushonga vanoti hapana mitemo yakaitwa nenhengo dzedare reparamende kubva kuZANU-PF vachiti mitemo yese inouya kudare inobva kuvatungamiriri vehurumende panguva iyoyo.
Tingatotaura kuti members of parliament pane mitemo here yaiunzwa nehurumende yavakakwanisa kuti vasapote inokwanisa kupa shanduro, asi hapana mutemo wandirogona kukudza wandiroti uyu wakagadzirwa neparliament.
Asi vamangwana vanoti hapana chakashata pane izvi vachiti bato rinotonga ndiro rinodzika mitemo yarinoda munyika ipi zvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Musakangano wakuteerera chirongwa chedu mangwana, apo tichange tichitarisa nhoroondo pamwe nemamiriro akaita bato riri kutonga reZANU-PF. Kana paine zvamunoda kutaura nezvechirongwa chedu, tumirai matext message kana video paWhatsApp page yedu inoti 001-202-465-0318. Veruzhinji muHarare vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuparura kushandiswa kwemabond notes mwedzi uno, vachiti pane mukana wekuti vacharasikirwa nemari dzavo dzagara dziri mumabhanga. Asi vamwewo vanoti iri idanho rakanaka riri kutorwa nehurumende. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita samai Christine Chabikwa vanogara muWestgate muno muHarare vanoti havasi kufara neurongwa uhu. Amai Chabikwa vanoti vari kutyira kuti vangangoruza mari yavo iri mubhanga kana mabond notes atanga kushandiswa.
Inini mabond andisi kumada nekuti mari yangu yese iri kubhengi, handizi tichaita sei. Ndine mari yangu yakawanda iri US dollar yandisiri kuziva kuti future chino yakamira sei. Ende kuinvesta muno mukwa kutyisa nenyaya yekuti hauzive kuti ukainvesta neUS uchazorwana here kandi wakutonyura.
Izvi zvatsinirwa namuzvare Talent Mugoni avo vati vanogara kudziva rasekwa.
Ini nemabond notes ndikutomada ende ndikutomada ndakatomamirira atononoka kuya nekuti ko zvinezvi murungu wangu ane 2 months haasi kundipa mari. Anongobuda achita kuenda kubank kunotora mari otanzi hakuna mari, mari haisi kubuda. Pamwe mabhonda akauya pamwe ndichaonawo salari yangu zvekunzonzi kubank kana azouya maUS ina handitorina kana dhora ririko kunze kwesalari yangu andira kuti ipire. Mabhondi ngaauye ndakatomamirira kuno.
Amai Field achiware vanogara mumebhoreri muno muHarare uye vane chitoro chiri mudhorobha. Amai Chiware vati vanoona sekuti kushandiswa kuruda kuitwa mabond notes nehurumende kubirana kuri pachena.
Isu hatisi kudanya mabond notes because ene zvi ndine shop handiti supermarket ndakatenga zvinhu zvangu in US dollars. Ndine shop yefme furniture ndotenga zvinhu zvine mabond notes hazvishande. So the best thing for now tiri kuvhara mashops edu tobuda munomu because handizive kuti kandakateka zvangu in my US dollars zvinofamba sei. Ndotengesa no. Ndiro zvinoorder kupi nezvimabhondi kwazvavezvozvo hatizonzwa zviri kufamba sei.
Asi mumwe mugari wekuAshdon Park vagari kaigovero vati vari kutambira mabond notes aya vachiti zvakakosha kuti nyika ivewo nemari yainoti ndeyayo.
Bheta mabhondi iyayo akandingirina zvitori nani akangari munomu pane kuti tione kuti chishandisa mayusa nekuti mayusa akangotorwawo tinobva tasara tisina mari. Saka beta ti tisiwe tine mabondi ya ngavaite kuti mabondi awe.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ rinoti mabond notes achatanga kushanda mwedzi uno mushure mekunge vashambadzira kuunzwa kwawo kuitira kuti veruzhinji vanzwisise nezvavo. Gavuna webanga iri vaJohn Mangunjwa vanoti mabond notes achashandiswa senzira yekukurudzira kuti vanhu vatengese kunze kwenyika kana kuti export incentive. Zvichakadai, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakashandisa masimba avo nezuro kudzika mutemo wekuti mabond notes aya achitanga kushanda. Vari kupikisana neurongwa uhu vanoti hurumende iri kuedza kudzosa mari yemuZimbabwe nerweseri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hazvisi kushamisa kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuAmerica dzanga dzichimboonekwa sedziri pachena kuti ndiana anokunda dzashanduka dzave musvondo rekupedzisira zvichitevera mwedzi waGumi Guru uyo wakaona pachipotiswa mashoko pamusoro pevaviri vari kukwikwidza aya anoonekwa seangangoshandura mamiriro angangoita zvinhu. Mumwe mukuru mauto eIraq anoti mauto epamusoro atora nepfenyuro yeterevhizheni yehurumende iri mukati meMosul serimwe redanho rekuburitsa chikwata cheISIS kubva muguta iri. Musangano wemazuva maviri wanga vakarongwa nesangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI wapera nhasi muguta reUlawayo uye vanga vachipinda mumusangano uyu vachiwirirana kuti pachine zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti sarudzo dzakatarisirwa muna 2018 dzibudirire. Vamiriri vemapato akawanda anopikisa, masangano akazvimirira pamwe nevakuru veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vapinda mumusangano uyu. Nyanzvi mune zvesarudzo dzinobva munyika dzemuAfrica pamwe nemhiri kwemakungwa ndevamwe vevanhu vanonzi vapindawo mumusangano uyu. Asi bato reZANU-PF rinonzi harina kupinda mumusangano uyu kunyange hazvo rakanga rakakokwawo pamwe nemamwe masangano pamwe nemapato ezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe kuti vemapato ezvematongerwo enyika vaonawo sei musangano uyu, tabata mutauriri weMDCT vaobet Gutu avanga vakamirira bato ravo kumusangano uyu.
Musangano uyu watipa mukana wokuti tigadzirire tichivapawo zvichemo zvedu kuti veZEC vanga varipo vakamiririrwawo naacting chief election officer wavo vanoitwa ivo vautuile Slaigwana. Saka tawana mukana wokuti titaurewo zvivitu zvedu isu vemapato ematongerwo enyika tichivapirawo kuti sei tisiri kunyanyofara nemabatirwo ari kuitwa basa neZEC. Saka zvatipawo mukana wokuti vazive patinoti apa hatifari napo, hatitofara napo, tanga tichibudirana pachena zvikuru. Wanga usiri musangano uyawo kuti tingofadzana, aiwa tahatitoriwo musangano wokuti muchirungu anotiwo kutaura Frank Talk. Saka tinotenda zvikuru neveZESNI vatipa mukana wakadaiwo.
Chii chikuru chamungati chatsanangurwa neZEC chamatambira tichiona kuti magara manga muchinyunyuta nemafambiso anoitwa basa neZEC?
Tingangoti zvataurwa neZEC zvatatambira zvishoma nokuti ngoma ndiyo ndiyo. Vanongotaura ivo nguva zhinji kuti vari kuita basa ravo nemazvo, hapana kwavakarerekera. Asi tichiziva hedu kuti kana takusvika paground practically tinoona kuti ivo havasi kunatsoita basa ravo nemazvo, nokuti zvanyanyotinyunyutisa ndezvekuti vakakoka mapato ose makuru kunyanya ezvematongerwo enyika, asi bato rinotonga reZANU-PF harina kuona zvichikodzera kuti ritume nhume yavo kuno kumusangano, zvichireva kuti pane zvavanoziva zvavanotoita nerweseri.
Ko, panyaya yemhirizhonga makurukurawo here nyaya iri semusangano?
zvakanyanya. Tataura manyaya emhirizhonga kuti mhirizhonga inowanzoitika kuya kune matunhu anenge achiita maelection kana mazuvano kune mabielection. Saka zvose izvi tazvitaura nokuti mhirizhonga kana kuti tinongoti violence inoitika nenzira dzakasiyana-siyana. Kune violence inonzi physical, kune imwe violence yokusikidzikira.
Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunhare neStudio 7 kuBulawayo. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yemutemo wakaparurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wekuti mabond notes atange kushanda. Ko zvaitwa navaMugabe zviri pamutemo here? Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 anotipa zvinotevera.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti avo vave kutungamirawo bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vanoti ivo nemamwe magweta anosanganisirawo eZimbabwe Lawyers for Human Rights vavogadzirira kunopikisa kumatare mutemo uyu nekuti unotyora bumbiro remutemo.
Kune application iri kutoitwa izvezvi kutaura kuno kwandiri kuita. An agent application is going to be filed very soon. Tinoda kuedzawo kuti tibatirane neveZimbabwe Lawyers for Human Rights to file another separate one in city agent. But I can tell you right now kuti an agent application is going to be filed shortly challenging mutemo iyoyo. Chanyanyonetsa paposhwa kaviri. One, paposhwa kuti pasainiswa Presidential Powers Temporal Measures Act. Pozoposhwa nenyaya introduction ye bond note recently backed by any value. So I think the courts are going to be very busy in the next few weeks.
Mashoko aya anotsinirwawo namzvinafundo Lovemo Maduku vanotungamira bato rinopikisa reNCA uye vari gweta.
Hazvisi pamutemo, havana kutevedza constitution. Constitution haichabvumidzi kuti president achinje zvinenge zviri muact of parliament. Vaifanira kutoenda kuparliament. Parliament handi kuzva vari kuti vari kuchinja mutemo weparliament. Saka vaifanira kutoenda kuparliament kunochinja mutemo iwo.
Vabiti vanoti pane zvinhu zvakawanda zvakakanganiswa nehurumende isati yaparura mutemo uyu. Vanoenderera mberi vachitiwo zvekuti dhora rekuAmerica nebond note zvine uremu hwakafanana ndezvemugodzi matsuro.
Any economist anoziva kuti even mukaita mari hamukwanisi kuti muite a fixed exchange rate. The reason is very simple. Ndekuti mari yenyika inoreflecta economy. Mukatarisa randi reria, randi riri kudonha richikwira richidonha richikwira zvichidependa nokuti economy yekusouth africa iri kutongwa sei.
Muzvinafundo Maduku vanotiwo pane dzimwe nzira dzakawanda dzinokwanisa kushandiswa nevanhu kuratidza kunyunyuta kwavo kunze kwekuenda kumatare.
Kanasida noenda kukoti kana sovanzi kuenda kukoti voita zvekunetsana nehurumende kunetsana naye kuita kuratidzira.
Rimwe gweta vaTerence Hussein ava vanombomirira vaMugabe mune dzimwe nyaya vatendawo kuti vanhu vanokwanisa kuenda kumatare kana vasingawirirane nemutemo uyo.
Vehurumende vanofanirwa kutedzera mutemo chai chai kuti zvisaite izvozvo. Nekukurumidza kwavaita zvingangodaro kuti vanhu vachachema-chema vamwe voenda kumatare.
Pange pasinawo kujeka kuti mabond notes aya imhuka ipi chaizvo. Hurumende yanga ichimboti imari yomboramba kuti imari. Asi vabiti vanoti mubvunzo uyu wazopindurwa nemutemo wakaparurwa navaMugabe uyu.
Ende chimwe chaitika pamutemo waMugabe uyu ndechekuti waanza mubvunzo uye watanga chimbonetsana kunyanyane nemi nemukoma Blessing kuti chinhu ichi imari here kana kuti it's a security instrument issued in terms of the Public Finance Management Act. Nhasi vapindura mubvunzo uyu kuti imari.
VaHussein vanotenderana navo.
Imari nekuti vanoti iri equal kana kuti ine simba yakafanana neye US dollar.
Asi kunyange hazvo vamwe vari kugunun'una nenyaya yemabond notes iyi, mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanoti vanoona achibatsira.
Bond notes tiri kufungawo kuti maybe richatibatsirawo kuti zvinhu zvifambe, vanhu varambe vagone kutenga zvinhu kuti zvange zvakuramba zviri muzvitoro.
Vamoyo vanotiwo mutemo wadzikwa uyu wave kureva kuti zvave nyore uye zviri pamutemo kuparura mabond notes pari zvino. Dr. John Mangujga negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vachatambira mabond notes. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Madzimai munyika ari kukurudzirwa kuti arambe akangwarira chirwere chegomarara repazamu iro rinonzi rinogona kubatawo vanhurume. Mwedzi wapera pasi rose rakanga riri kucherechedza nekudzidzisa vanhu nezvechirwere ichi. Mukuziya nezvechirwere ichi, Mavelas Muhlanganyawi weStudio 7 abata chiremba Dr. Bernadette Ndoro.
Dambudziko randiri kuona guru nderekuti madzimai vari kuuya zvakomba zvapararira. Maybe vanenge vasingaziye kuti chiko chiri pavari nekuti zvinhu zvacho hazvirwadzi. Saka kurudziro yangu ndeyengoti madzimai sekutaurwa kwange kuchingoitwa mwedzi wese, zviongororei zvivai miri wenyu zvakakwana kuitira kuti kana pane zvinenge zvazonyuka zvamange ndisingaoni mazuva ese, momhanya kuti munoziva kuti zvinorevei kuitira kuti mukurumidze mawana rubatsiro. Zvinova zvinobatsira kuti utano huenderere mberi, upenyu huenderere mberi zvakare.
Zvii zvinoratidza kuti munhu angangove ane gomarara irori rezamu?
Kazhinji kacho vanoita bundu muzamu pekutanga rinenge risingarwadzi, asi rinoenda richikura zvishoma zvishoma. Dzimwe nguva rinozoita kuti vaite chironda pamusoro pebundu iroro muzamu imomo, kana kuita mapundu muhapwa, kana kuzvimba rwoko. Dzimweni nguva kenza yacho inotogona kupararira nemiri wese. Saka tinenge tingokurudzira kuti ongororai zvese izvozvo mukurumidze mamhanya kana mazviona pamuri kuti muzive. Dzimweni nguva nyatso yavo inogona kunge yakadhonzerwa mukati, dzimweni nguva inogona kunge yakadhonzerwa kurutivi, dzimweni nguva vanogona kuburitsa mvura ine ropa muzamu imomo ivo vasiri kuyamisa. Kazhinji kacho zvinenge zvisingarwadzi.
Dr. Bernadette Ndoro vachitaura parunare muHarare naMavelas Muhlanganyawi weStudio 7. Mamite Warriors ari kuda mari inoita $300,000 kuti vasimuke kuenda kunokwikwidza kumaAfrica Women's Championships kuCameroon. Asi mari iyi haipo kana sendi zvaro, kwasara mazuva 10 nemasere chete kuti makundano aya atange. Ngatinzwe iyi zvine mutoro wedu enhau Michael Kariati.
Izvi zvataurwa nasachigaro wekomiti iri kuunganidzira chikwata ichi mari, Muzvari Lilian Mbaiwa, avo vati mari iyi ndeyekubhadhara ndege nepachanogara vatambi ava uyezve neyekuvatenda kana vachinge vakunda mumitambo.
Seta target yedu ye300,000 ndiyo yatiri kufungidzira kuti tikagona kutangira ipapo, then at least vasikana vedu at least it will be a good start yekuti chi vagone kubatsirikanawo.
Muzvari Mbaiwa vanoti ivo vari kutanga kutsvaga mari iyi mangwana manheru apo vari kuita mabiko mune imwe hotera muHarare.
Pakuita raise my funds apa taita tine maprograms mairi atiri kunyanyotarisira. One dinner dance yatiri kuronga kuita mangwana, inenge iri fundraising dinner dance. Saka tiri kuwana support yemacorporates vari kuya uchitenga matables kutibatsira kuti tikurumidze kuita fundraise.
Asi Muzvari Mbaiwa vanoti kunyange zvakamira zvakadai, Mamite Warriors ari kupinda mukamba mangwana kutanga gadziriro yemakundano emuAfrica aya. Mamite Warriors ayo aifarira kupinda mukamba kutanga kwemwedzi wapera vachiri kumba sezvo paive pasina mari yekuvapinza mukamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yehurumende yekuda kutsvaga mari inodarika mamiriyoni 10 emadhora yekusimbaradza chirongwa cheNational Youth Service. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mamwe magweta anoti ave kugadzirira kuenda kumatare kunopikisa mutemo wakadzikwa nemutungamiri wenyika wekuti RBZ ichiparura mabond notes. Nhasi tangatiri kutaura nenhengo dzezano PF nezvemitemo yadzadzika mudare reparamende kubva muna 1980. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane lezimpapo.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 1 lwezi 2016 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekudonselaneni amandla kubandla lezano PF, umphathini Tambo umnumzana Jonathan Moyo usa emthethwandaba umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa.
Hayi, laba bantu badlalisa isikhathi sezala nezazindaba. Lokhu ukuthi bayabophisana ngokuthi bathekisana bathingilathini bayazana bona bodwa.
Lamuhla kuhlelo lwendaba isiphathelane lebandla lezano PF sikhangela ukuba ngemva kweminyaka phose amachumi amane ilizwe lathola uzibuse ibandla lezano PF lilokhu libusa uZulu uthi
yazama izano PF ukuthi laba bantu bethole imfundo kodwa bona ngani baba lokhu bengasabona ukuthi hey abantu uma bethole imfundo phela akumelanga bebe lezidupa kuphela bayabezafuna imisebenzi.
Umongameli Robert Mugabe usayina umthetho wokwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Donsalene ni amandla kubandla lezano PF umphathini Tambo umnumzana Jonathan Moyo use emthethandaba umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa esithi wasebenzisa ugatsha lwezokucubungula ukungethembeki olweZimbabwe Anti-Corruption Committee ukumgcona. Lokhu kulandela imbiko yokuthi uMoyo wachaphaza imali yogatsha lweZimdef efika inkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000. Sixoxe lo nkosikazi Thavita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT.
Hayi, laba bantu badlalisa isikhathi sezala nezaseZimbabwe. Lokhu ukuthi bayabophisana ngokuthi bathekisana bathingilathini bayazana bona bodwa ngokuqili nokuntshontsha abakwenzayo bethetha imali yaseZimbabwe ukuthi bona badle. So bangasidlaliseli isikhathi. Yena nxa esazi uMinister Jonathan ukuthi akulantu ayithathayo ezidefu. So uyabophisa omunye ukuthi umnyangisile ukuthi ngake isuZulu waseZimbabwe ukuthi kathontshanga lutho.
Manje njengebandla aliboni na ukubana bona sebechitha isikhathi sikaZulu kulokubana balethe intuthuko bakhulume le ndaba eziletha ingqubela phambili.
Ngikutshele ukuthi ukuthi bangadlalisi isikhathi sabantwana baseZimbabwe. Namhlanje asanele ukuthatha imali zethuse emabhenki. Namhlanje siyagula uhambe esibhedlela ufike utshelwe ukuthi yeke nayo uyagula. Kodwa umuntu wangikhona kawukho. Uhambe uyedinga umuntu wangikhona ekhemisi. Ufike utshelwe ukuthi umuntu wangikhona kawukho. Ngikhuluma kunjenje ngidlela kudokotela. Ngingasaphefumuthi. Ngathi ngithi ngiyafika. Ngiyacela ukuthi akunayo ikhophi. Kumele namhlanje ukuthi ngihambelise ukuphefumuthi. Kodwa sibhadalile emini bantambama. Bangasidlaliseli isikhathi. Bona abafana bamele bakwenzi bathembisa uZulu bazaguqula impilo kaZulu bengena kukhetho ngo-2013. Thina sithi guqula nini impilo kaZulu nxa lingakwanisi. Phumani singene sike senze umsebenzi bona njengebandla le-MDC. Umsebenzi siyawanelisa endikawubuzwa ngoba sisangena kuhulumende womanyano. Sonke siyazi ukuthi ibandla le-MDC laphiwa ama-ministries, ama-social and economic ministries, o-health, izikolo, sazithuthukisa uZulu wayesetshaywa ngomoya.
Lo ke ngonkosikazi nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Thank you.
bakhona abathi ibandla leZANU PF libandla elenzele uZulu okunenge okufana lokuletha inkululeko ukubaphatha ukubapha umhlabathi lamathuba okwenza ukuthiyeneyo njalo likusimo leli bandla esilenza lingavume ukuba lingaba khona elinye ibandla kumbe abanye abantu abangabusa ilizwe ngaphandle kwalolodwa okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba aluphathelane le ndaba zeZANU PF
osakhulayo ohlala eHarare umnumzana Terence Chitapi ophethe imisebenzi yentuthuko ezimele uthi okumqoka osekwenziwe lelibandla leZANU PF selokhe ilizwe lathola uzibuse ludaba lokunikeza uZulu umhlabathi.
On the land reform program, I think you find that the land reform program was something that was
uzabona ukuba baqhuba udaba lokwabiwa komhlabathi olwalusule isikhathi eside lumele lwenziwe ngoba lube yilo indikimba yengxoxo zeLancaster House talks. Inkinga nje ibe ukuthi badonda kulolu daba phakathi kuka-1980 kusiya ku-2000.
Uchitapi uthe kulodubo lokuba singakhangela kanje lamabandla aphikisayo afana ne-MDC awukenelisi ukukhomba obali angakwenzela isizwe kulolu daba lokwaba umhlabathi ngendlela engatshayelwa ihlombe yizizalwane zeZimbabwe. USikhuthuka Mfundo Eldred Masunungure ofundisa izifundo zombusazwe e-University yeZimbabwe uthi leli bandla lilokuthile okulenza ukuba libe kusimo sokuzibona lilungele ukubusa kuze kube naphakade.
Armed struggle. And that they delivered, you know, the most prized, you know, trophy.
Bakuba impi yenkululeko, baphinda benelisa ukuthola into eqhakathekileyo ukwendlula okunye konke, okuyikuletha ilizwe kumbe i-state uZulu. Bathi sebenze lokhu, benelisa ukubambanisa ilizwe kumbe i-state lebandla, ukuthi kube ntoni, ukuthi sokunzima ukwehlukanisa ilizwe lebandla. Osokwe senze thina njengengcitshi ukuthi sithi ilizwe leZimbabwe seliyiparty, iparty state.
Kodwa kuzikhathi esikizo sokukhanya kulokuvuza lapha lalaphaya, abanye bethi mhlawumbe kwengezelelwa ngokungena kwezombusazwe kukamkamongameli umama uGrace Mugabe.
No, kuthi you can't do without me, I'm back. I'm back. Maiva Zoka!
Kodwa osakhulayo ohlala kobulawayo umnumzana Mehluli Dube uthi kaboni udubo lukhonapho.
Ukungena kukaGrace kakubangelanga ukuthi kube lokuqamuka. Ukungena kukaGrace kubuye kwazoletha sobala kwazoveza ukuqamuka okube kukhona thina singakunanzeleli. UGrace ludondolo lukaMgabe. Okwenziwa nguGrace kwenziwa nguMgabe. Akula mahluko. Yikho ke ukuqamukana bekuvele kukhona kodwa uGrace ngewala lakhe. Ubuye wazokuveza sobala egcekeni.
UTrust Nubu osebenzelana lenhlanganiso zabatsha uthi leli bandla lasungula kakuhle laselilahleka osokukhathaza abantu asebenzimelwa impilo.
Uma sikhangele ezomfundo lezi siqalisela ngo-1980 uhulumende wazama even indaba zezibhedlela wazama yazama iZANU PF ukuthi laba bantu bethole imfundo kodwa ngibona ngani babalokhu bengasaboni ukuthi heyi abantu uma bethole imfundo phela akumelanga bebe lezidubha kuphela bayabe zafuna imisebenzi bona vele babalokhu besithi abantu kabakhampeni ema-universities ema-collegini la ma-collegi wabona vele kathesi semaningi ngabo-1980s ube kule university yodwa but kusukisela abo-1990s aba le nasi kobulawayo ama-universities enganengezelela.
Umnumzana Ashlaf Tanyanyiwa unxome ibandla leZANU PF ethi abantu baphathiseka kakhulu ikakhulu kwezemfundo nanko laye eselesicoco se-degree sikhuluma kanje phezo kwalimizamo noma kungamphathisi kangako.
Mbo, I will give you the presidential scholarship scheme. Of course, ngathatha
umzekeliso we-presidential scholarship scheme. Lami ngake ngaba yisifundi kodwa sengibona lolu hlelo solusetshenziswa ngendlela yokufuna ukusebenzisa abatsha. Mina ngile minyaka engamachumi amabili lanhlanu ngile degree kodwa akukangiphathisi kangako ukuba ngincedakale labanye abatsha lemuli yakwami.
Osikukamfundo masonungure uthi noma kule nkinga lapha lalaphaya leli banja lengahlupa ukuba lamukele ukwehlula ngoba liyilona elilolwazi lomsebenzi njengebandla okwesikhathi eside ngoba izaphu yakudala ingasekho.
No other party can rival ZANU-PF in terms of longevity.
Aliko elinye ibandla elingaphikisana le ZANU-PF ukudoba lweminyaka eminingi likhona kuleli lakudaba lokwenelisa ukuqhuba okwesikhathi eside lindawonye. Senelise ukuba khona okweminyaka edlula amajumi amahlanu lingaphazamisekanga okutsho iminyaka eminingi yolwazi lwe-experience kwezombangazwe laphinda laba lezinye zenkokeli zalo ezileminyaka efanayo zikilo zangena lakuhulumende ngomnyaka ka-1980 kuze kube lalamhlanje.
Kodwa umnumzana Dube uthi ngomumo okhona kabona ukuba kungenzakala kanjani ukuba leli bandla lalelikhona libusa abatsha ikakhulu bedubeka kangaka. Ibandla leZANU-PF libhekana lokungezani okukhanyaso lokulidabule ngaphakathi kwaba lamacele amabili athi Tim LaCosta ecatshangelwa ukuba isekela umnumzana Emmerson Mnangagwa, umsekeli kamongameli welizwe lecele elithiwa yi-G40 elikhanya lisekela unkosikazi Grace Mugabe labanye abafana lomnumzana Jonathan Moyo, umphathintambo wezemfundo yaphezulu kunye lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, lanxa amacele omabili kuphika lokho.
Munu wese kunamai.
Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Siyabonga Ntambe. Kusasa kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane lebandla leZANU-PF sikhangela ukuba abesifazane bona badlala ndima bani. Umongameli Robert Mugabe usesayine umthetho we-statutory instrument 133 oxakela o-Reserve Bank Act oza kwenza imali yohlobo lwama-bond notes ezethulwa kumalanga alandelayo kube imali umuntu oza kwala ukuyamukela nxa imbadalo kube licala. Lumthetho uza kwenza ukusebenzisa ama-bond coins avele esebenza okwakathesi kube semthethweni. Kodwa uZulu uqhubeka ethi kumkhumbuza iminyaka yabo 2008 lapho inenge elalahlekelwa imali ukuze kusetshenziswe imali yohlobo lwama-bearers checks. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo waseHarare.
Umthetho osusayiniwe uza ngemva kokuba unkosikazi Joyce Mjuru, umkhokheli webandla leZimbabwe People First, waya emthethwandaba esithi uZulu kayifuni imali yohlobo lwama-bond notes. Umthethwandaba wanquma ukuba wawungeke waphuma lesinqumo ngoba imali le yayingakazakali ukuthi iyisimo bani njalo izasetshenziswa njani. Umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Clement Tafumane Izenda, uthi linkulumo kahulumende phezu kokulethwa kwama-bond notes kuyisikhumbuzo kuZulu ngezehlakalo zika-2008 ngesikhathi kusetshenziswa imali yama-bearer checks.
Abantu balahlekelwa izifuyo zabo, abanye balahlekelwa ke impahla eligugu ngesizathu sokubana ke imali leyo yayitshintsha intengo nsuku zonke. Abantu ke abayithembi leyo mali othi ayibond note ngoba asiboni thina umahluko phakathi kwe-bearer check le-bond note. Into abemali baqale bayenza uhulumende wethu ukubana ke aqale ahlawula abantu impahla abayilahlekelwayo le mali ezalahleka emabhanga.
Kungesifanayo lakulabo abasebenza lokuhlala emaphandleni okufana lomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Nomo Mavenganise othi kunengi angakuzwisisiyo yena njengaye wonke umuntu elizweni okuphathelane le mali yama-bond notes le.
Kukhona okunenge engakuzwisisiyo ingoba ama-bond notes wona lawa aza print, aprintwa ngaphi? Kuzaba lohlupho olukhulu olufana lolwane olwenzakala ngesikhathi sika Mr. Gono okokuthi kwaba lesikhathi sokubhena imali, ukuthi akubhena imali kwaba le externalization of foreign currency esabekayo.
Uma benganise wengezelele sithi kuza kuba nzima kwabasemaphandleni njengaye ukwemukela ngokusheshsha lelo bond note njengoba evele engayitholi laleyo mbiko emlutshwana ekhuluma phezulu kwemali le.
Sinokusaba ukuthile ukuthi kuzaba lohlupho enduzabona ukuthi laba osiphatheleni laba bazabe belabo bazabe sebesichanga phansi konyawo into ziza kuba nzima.
Umnumzana Khudzai zvinavashe ngosakhulayo oyisakhamuzi eHarare uthi ukhathazekile laye phezu kodaba lokulethwa kwalo leli bond note.
Dubeke kakhulu sidinga izimali kuma ikhokheshi emabhanga sesithona sesikhona ngala sasebenzi. Asiboni ngani kungcono ukuthi libuye sibone ngani sibone ukuthi kuzatshintsha yini okuswelakala kwemali.
Kuke kwaba lokutshengisela kanzima kunyanga ezedlule uZulu ekhonona phezu kwenyathelo lokusungula ama bond notes la. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis kama.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065 lagu 13860 kHz. Ku Live Talk lamhlanje sikuhlelo lwethu lwabasakhulayo sikhangela imizamo kahulumende yokuvuselela uhlelo olwe National Youth Service. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silidinde ecingweni lingenelani kuhlelo. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo zokuvota iZimbabwe Electoral Commission umnumzana uTroyile Silayigwana usebikele uZulu ukuba uhulumende usefike esibangeni esiphezulu ekuthengeni imitshina ezasetshenziswa ukubhalisa amagama abantu abazavota lokuvota kusetshenziswa impawu zeminwe lenhlamvu zamehlo ama-biometrics ngesilungu ukhetho lungakafiki oluka 2018. USlaigwana wazise njalo ukuba abahlala phandle kwelizwe kabasoze bavote. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma le Studio 7 ngemva komhlangano oqoqwe iZimbabwe Election Support Network obuqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Dialogue Towards Democratic Elections in Zimbabwe kobulawayo eHoliday Inn okwamalanga amabili, umnumzana Silayigwana ukhulume kabanzi ngemitshina emitsha ezasetshenziswa ukuphuma logwalo olutsha labantu abazenelisa ukubhalisa ukuvota, njalo lolu gwalo luzatholakala lula kulabo abazaludinga. USlaigwana uchaze ukuba uhlelo lokulobisa amagama abantu abazavota ludinga imali edlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu amadola, njalo kuya ngokuthi lifuna imitshina elohlonzi okungakanani. Wakhuthaza abamabandla ombuso ukuba baqale ukufundisa abasekeli babo kuthi inhlanganiso ezizimeleyo zilelungelo lokufundisa abantu ngokuvota kodwa besebenzelana lezeki.
I-biometric voting lihlobo lokuregister abantu sisebenzisa ukunjengokuthatha imifanekiso yabo lokuthatha izithupha zabo. IZimbabwe Electoral Commission yikho esikukhangelele ukuthi khona izakwenza ukuze iphume kumbeni yenze i-voters roll entsha siqondane nokhetho oluzayo oluka-2018.
Ungezelele ngokuthi labo abangaphandle kwelizwe abasoke benelisa ukuvota bengaphandle kwelizwe ngoba isisekelo sombuso sitsho njalo sekudinga ukuba amalunga edalele parliamente akuguqule lokho kulandela indlela ezibekiweyo.
Singakhuthaza thina abalaleli bethu ukuthi khona i-biometric voter registration day siyenzela ukuthi khona ingcono nxa sikhangele lokurejista abantu singasebenzisi imfanekiso mhlawumbe lezithupha lokunye okunjalo, ngoba kwenza ukuthi abantu bakwanise ukuthi khona sibe neqiniso sibili ukuthi khona ngubani lo.
Omela ezansi emandebeleni edalele parliamente unkosikazi Priscilla Misia Irambu Mushonga ubike ukuba iZimbabwe iya kukhetho ngo-2018 kodwa akulalutho olucacayo. Umqondisi we-Rural Communities Empowerment Trust eLupane, umnumzana Vumani Ndlovu, uthi abantu bemaphandleni abazi ngohlelo olutsha njalo abantu kumele bafundiswe.
daba lwama electoral reforms okukhulunywa ngalo uhlupho lukhona ukuthi lukhulunywa ngalo kakhulu emadolobheni kodwa imfundiso enjalo kayifinyeleli emakhaya.
Izek ithi kulendawo zokubhalisa ukuvota ezizinkulungwane ezilichumi 10,000 ilizwe jikelele ngakho bakhangelele uhulumende le-UNDP ukuba ibasize ibaphe imali enelayo bathenge imitshina yokubhalisa abazavota okwamalanga alichumi lanhlanu okwakuqala bethi sebeqhubekela phambili ngemva kohlelo lwakuqala lokubhalisa. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Sekusele iviki nje kuphela ukuba kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli weleMelika. Unkosikazi Hillary Clinton omela ibandla lamaDemocrats uzanqikilana lomnumzana Donald Trump owebandla lamaRepublicans. Unkosikazi Clinton nxa enganqoba uza kuba ngowesifazane wakuqala ukuba ngumongameli walelo lizwe. Ukuze sizwe ukuthi unkosikazi Clinton uzakhangelwa njani ngabavoti, uMike Hobe oStudio 7 uxoxele unkosikazi Sithandekile Nyoni ohlaziya ezokuceca.
Endaweni zokuba ngaze indlela ogqoka ngayo iqakathekile ngoba nxa ukhuluma njengomuntu ofuna ukukhokhela abantu indlela ogqoke ngayo layo iyakhuluma loba wena ungakakhulumi lutho usiqala sibone wena ngalokho kuphela uyabo sikhulumile njalo indlela ogqoka ngayo kumele ivumelane lalokho ongakutsho isitshengise ubuntu bakho ukuthi wena ungumuntu onjani ngoba kwabanye abantu loba bengakakuzwa ukhuluma baqala babone wena
kodwa kuyini okuyenza ukuthi isimo somuntu ofuna ukuba ngumongameli welizwe sitinte isakamuzi zaleyo ndawo ukuze zimvothele.
Ukugqoka komuntu lokuvotelwa kwakhe into ebambeneyo ngoba abantu nxa bembona bafuna ukubona umuntu obamelayo. Indlela ogqoke ngayo izababonisa ukuthi ungabamela kumbe awunyeke wabamela.
Kungabe kusisho ukuthi umuntu ophakathi kolokhetho lokuba ngumongameli ongabonakali kuhle kodwa usitshengisa ukuthi ulolwazi lokuba ngukhokheli lizwe akazi ukukhethwa ngabantu abaningi na?
Iqiniso ukuthi loba singathi indlela ogqoka ngayo ilokucontributor to ama-votes akho. Nxa abantu sebevota ekucineni kunezinto eziqakathekileyo ukwedlula indlela ogqoka ngayo. Loba beza kucabanga nje kodwa indlela ogqoka ngayo ilalapho ecinela khona sokufika ukuthi wena vele kukhampeni yakho uzibonise njani.
Unkosikazi Joyce Mjuru kanye noMaselina Chikasha basho ukuthi they want to run for ukuba ngumongameli waseZimbabwe ngomnyaka ka-2018. Ngombono wakho bazolinganiswa labanye abaphakathi kwaloko lukhetho ngokukhangeka kwabo?
Ngokubona kwami umuntu wesimama uqakathekile ukuthi indlela ogqoka ngayo yokuthi ubonise ubuntu nokuzithola nokuhlonipha ukuthi lawo uyazihlonipha. Abantu ofuna ukubakhokhela uyabahlonipha njalo. So nxa sesikhuluma ngomama uJoyce Mjuru, sikhuluma ukuthi yena loba akasimuntu ulwana ongathi sokungene lokho kufashion, usekugqoka, sokungene lokuyana, hayi. Ekucineni ukuthi uziphatha njengomuntu othobekileyo.
Hello ke unkosikazi Sithandekile Nyoni, ingcwethi kwezokuceca, uxoxe le Studio 7 esecingweni eseZimbabwe. Ontanga bamabandla aphikisayo sebesole imizamo kahulumende yokuvuselela uhlelo lweNational Youth Service olwaziwa kakhulu ngokulolonga abasakhulayo abavame ukusetshenziswa libandla leZANU PF kumisebenzi yodlakela ngesikhathi sokhetho. Kodwa isiphathamandla sogatsha labasakhulayo kubandla leMDCT umnumzana Dube Munkombwe uthi le imizamo yeZANU PF yokudinga ontanga abazatshaya uZulu njalo babangele udlakela kukhetho luka 2018.
Lokho kuyisimanga Nkomo ngoba njengohulumende lokhona uthi angaba lendlela yokudinga imali yama-green bomber ukuthi ayenzele elizweni kungelampi. Ilizwe alilampi, alilani ukuthi ama-green bomber kona i-training abazayenza umsebenzi bani abazawenza bona wona umsebenzi ungekho ukuthi batrainele ukuthi benzeni kube ufunani kube selungiselela ama-elections ngoba kasela bantu njengohulumende wezanu ukuthi kasela bantu nasikukhangela ukuthi ngoba sezathi amapolisa asoza awasebenzise namasosha sebona ukuthi avuselele izanu ama-green bombers usakhumbula kubo-2000 sasikubona abantu bechaywa ngama-green bombers siyakithi ngumbangazwe nje kuphela i-cheap politics abayenzayo.
Kodwa ibandla leZanu PF Mukombwe lithi uhlelo lolu lujonge ukufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla elo kubafundisa nje ukuthi kumele bathande ilizwe labo njalo babe yazimbali yelizwe.
Ya lokho ikukhuluma njenge political party Zanu PF ngoba iZanu yona vele asontetha ngoba igreen ama green bombers sonke siyawazi njengabantwana bezimbabwe imisebenzi yabo siyayazi. Ngoba kabafundisa umsebenzi wezandla bafundisa umsebenzi wokutshaya onina laboyisho labo baba babo nabazali babo nama-political parties ayehlukana umbono lezanu p f ngoba sakubona mina nginje am a victim of ama-national service ngo-2003 ukuthi ngoba siyakwazi ukuthi bona bafuna ukubasebenzisa nge-election ebuyayo ukuthi babasebenzise ukukhankasela bona ukwenza udlakela ebantwini ngoba izalo sikhangele indlela abalwa ngayo phakathi kwezanu ngoba sakwazi ukuthi abangamsebenzisa kubani amapolisa bangawasebenzisa yini kumbe basebenzise ubani ikubona sebephenduka kuma-green bomber abantu abangenamsebenzi abalambileyo abazabaphembisa imbanje babanandisa utshwala ngaphandle kwakho lokhu benza udlame phakathi kwabantu.
Alo-ke umnumzana Dube Munkombwe oyibandla le-MTCT kugatsha lwabasakhulayo ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ecingweni esebhinga. Kwezemidlalo akusaqedakali ukuba kuzagunyulwa amaqembu enguqu amangaki ekupheleni kwemidlalo yalo nyaka kusigaba se-Castle Premier Soccer League ngoba sekumgceke. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Isinqumo esithethwe ngamakhansila abomba izifa assembly ngempela sonto edlulileyo sokuba ugunyulwe amaqembu amane azaqeda imidlalo yalo nyaka ehlezi endaweni ezine ngaphansi kwengalane yemiklomelo yokusigaba se-Castle Premier Soccer League sekudale ingxabangxoza emdlalweni wenguqu kweleZimbabwe. Lokhu ngoba imidlalo yeligi yalo nyaka iqale kusaziwa ukuba kuzakhutshwa amaqembu amabili azaqeda esendaweni ezimbili ezingaphansi kwengalane kube sekusiba khona imidlalo yama-playoff yokudinga amabili azavela kusigaba se-Division 1 okuyiwo azathatha indawo yalawo ayabe egunyuliwe. Isinqumo sezifa assembly sokuba kugunyulwe amaqembu amane sitsho ukuba kuyabe sokungasoze kube kusadlalwa ama-playoff ngamaqembu amane azabe enqobe kuzigaba ezine ezika-Division 1 kodwa lawo maqembu azahle athole ilungelo lokuyadlala kusigaba se-PSL ngomnyaka ozayo. Lokhu kuyabe sekusitsho ukuba inhlanganiso ye-PSL izabe izasala izibhekane lenkinga ngoba amaqembu azabe ezaqeda imidlalo yalo nyaka esendaweni yesithathu leyesine nxa usuka emsileni wengalane elakho ukulwisa ukugunyulwa kusigaba saphezulu njengoba ekuqaleni komnyaka bekusazakala ukuba kuphuma amaqembu amabili kuphela. Isinqumo sokukhipha amaqembu amane size sekusele imidlalo emibili ukuba imidlalo ifike komlindi uyagcina ikanti isivumelwano sokuba kugunyulwe amaqembu amabili senziwa nyakenye ngenyanga kaNtulikazi. Isikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela utshele Studio 7 ukuba linhlanganiso izakwethula umbiko osemthethweni phezu kwalolu daba ensukwini ezilandelayo.
Ngazisa uzulu ngokuhamba kwesikhathi ukuthi amathimu azangena ku-PSA omangaki akaphuma amangaki.
Intatheli zindaba ezemidlalo esebenza isedolobheni lakoBulawayo uFortune Mbele uthi abaphatheki emdlalweni wenguqu waxoxisane labo ngesikhathi elandela lolu daba.
Ama-stakeholders bathi khona very unprofessional and killing i-brand ye-Premier Soccer League.
Okwamanje iqembu le-Potter Strikers ilo elivele sokusobala ukuba seligunyuliwe ku-PSL njengoba lihlezi ngaphansi kwengalane njalo lingasela thuba lokusinda njengoba lile miklomelo eyi-15 ngemva kwemidlalo engamashumi amabili lathoba minembili. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ekudonsalaneni amandla kumandla leZanu PF umphathintambo umnumzana Jonathan Moyo usa emthethwandaba umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lilale igama uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.